Mr. Brown. You wanna make something sick.
Muzindizi ende gamusango mune shumba zinoruma. Muzindizi ende gamusango mune shumba zinoruma. Ndoita murara miro wekutera vamwe. Ruendo ruwacho kunorwadza kurarama mambo eka mandirangariravo pamunoro pafadza vamwe
I'm with.